mangwanani akanaka vateereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechitatu 27/2021 makacherera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc kwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu vafa nechirwere checovid-19 muZimbabwe vave chiuru chimwe chete chine zana nevatatu 1103. Hurumende inoti hachisi chokwadi kuti vadzidzi nevarayiridzi vachamanikidzwa kubayiwa nhomba yecovid-19. Mvura inoparadza misha inodarika mazana mashanu kuchipinge nekuchiredzi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu vafa nechirwere checovid-19 muZimbabwe vave chiuru chimwe chete chine zana nevatatu 1103 zvichitevera kufa kwevanhu makumi maviri nevasere 28 nezuro. Vanhu mazana matatu ane makumi mashanu nevasere 358 vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe nezuro, uye vose vakatapurirwa chirwere ichi muZimbabwe. Kubva zvatangidza chirwere ichi, dunhu reHarare ndiro rine vanhu vakawandisa vafa nechirwere ichi vanoita mazana mana ane makumi maviri nevaviri 422. Bulawayo ndiyo inotevera nevanhu zana rine makumi manomwe nevana 174 vafa nechirwere ichi. Bulawayo ichiteverwa neManicaland ine vanhu zana rine makumi mana nevanomwe 147 vakafa. Manicaland ichitoirwavo neMashonaland West ine vanhu mazana mapfumbamwe nevatatu 93 vakafa nechirwere ichi. Kubva zvatanga COVID-19, vanhu vabatwa nechirwere ichi muZimbabwe vave zviuru zvitatu nezviviri zvine vana 32,004 vapora munyika vachiita zviuru zviviri nezvitatu zvine mazana mana ane gumi nevatatu 413. Hurumende inoti pane mashoko enhema ari kutenderera kuti zvikoro zvichavhurwa musi wa15 kukadzi kuitira kuti vadzidzi nevadzidzisi vamanikidzwe kubayiwa nhomba yecovid-19. Mutauriri webazi redzidzo yepasi vataungana ndoro vanoti mashoko ari kufambiswa aya ndeemanyepo. Mashoko aya ari kuuya mushure mekunge mapurisa amboyambira vanhu kuti vasatenderedze mashoko enhema. Nhomba yecovid-19 yakatotanga kubayiwa kunyika dzakaita seAmerica neBritain uye haisi kumanikidzwa vanhu. Nyanzvi munyaya dzezveutano dzinoti ongororo yadzakaita inoratidza kuti nhomba iyi inokwanisa kudzivirira kupararira kwechirwere checovid-19. Nyaya yevanhu vari kuti nhomba iyi iri kumanikidzwa iri kushorwa zvikuru nevana mazvikokota ichinzi ichatopa kuti vakawanda vatye kubayiwa vozoguma vorasikirwa neupenyu, uye chirwere ichi chichizoguma chotonetsa kurapa zvachose. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata vandoro kuti tinzwe pamire bazi ravo.
Bazi redzidzo yeprimary nesecondary rasvika pakuziva kuti gwaro renhema rinoti hurumende ichavhura zvikoro musi wa15 kukadzi 2021 kuitira kuti vabaye jekiseni rekudzivirira COVID-19 pavadzidzi nevarayiridzi riri kutenderera pamhepo.
Saka shoko renyu kuvabereki vana vechikoro naivo varayiridzi nderekuti kudii?
Bazi redzidzo yeprimary nesecondary rinotora mukana uno kurayira varayiridzi varo vanokosheswa, vabereki, vachengeti, vadzidzisi nevamwe vanobatana navo kuti vasateerera gwaro renhema iri.
Ko izo zvikoro zviri kutarisirwa kuti zvinovhurwa riini vandoro?
Kalenda yechikoro ya 2021 yezvikoro zvese zveprimary nesekondari ichaziviswa munguva inotevera. Nekudaro zvikoro zvinoramba zvakavharwa kudzamara chiziviso chepamusoro chehurumende chaitwa.
Panovhurwa izvo zvikoro izvi zvamati hapana nguva yati yatarwa, munenge muchitarisirawo kuti vadzidzi naivo vadzidzisi vaite sei kuedza kuzvidzivirira kubva kuchirwere ichochi checoronavirus?
Bazi rinosimbisa kupfeka mamaski, kusimbisa kudzivirira kutapurira kwecovid-19 munzvimbo dzese dzezvikoro, sezvo gadziriro dzichienderera mberi nekuvhurwa kwakachengetedzeka kwezvikoro.
Vamwe vari kutioka vandoro nekuda kwechirwere ichochi chanyanyopararira zvinogona kupedzisira zvakukanganisa dzidzo yemunyika. Sezvatiri kuonawo zviri kuitika kune dzimwe nyika yopedzisira yava yepasi pasi.
Bazi rinoramba rakazvipira mukupa dzidzo yemhando yepamusoro kune vanhu vemuZimbabwe vese, uye zviziviso zvichaburitswa nenzira dzakakodzera.
Avo vange vari mutauriri webazi rezvedzidzo yepasi vataungana ndoro vari parunhare kuHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Misha inodarika mazana mashanu inonzi yakaparudzwa nemvura yakawanda yakanaya kubva nechishanu chapfuura kusvika nemuvhuro svondo rino mumatunhu echipinge nechiredzi. Mukuru wePlatform for Youth and Community Development vaClaris Maduku vanoti mudunhu rechipinge misha yakaparadzwa munzvimbo dzinosanganisira Checheche neMahenye, uye zvikoro zvakawanda zvinosanganisira Mount Selinda, Green Valley nemapungwana zvakatorwa matenga nemhepo yakanga yakabatana nemvura iyi. Kuchiredzi misha iri Nyangambe muwadi 23 inonzi yakakanganiswawo nemvura yakanaya zvakanyanya iyi. Ngatinzwei vamadhuku vachitaura naJonga Kandemiri weStudio 7.
Echokwadi ndingati nharaunda dzidzodzo dziri kunyanya kuchipinge mawadi mazhinji. Mvura yanga ichinaya yakatanga musi wechishanu vhiki iri yatapedza iyi, ichienderana nemafashanu ane chekuita necyclone Eloys. Takamboita zvonangwe mafashanu anga ari ecyclone Shalani kutanga kwegore. Ndo kunaya kwanga kuchiita mvura yanga ichibva nedivi rekuMozambique. Mvura iyi yanga ichinaya ine dutu. Payanga ichinaya mvura zhinji yanga isingachasingi pasi nekuti yanga yanaya nguva zhinji, saka yanga yakuerera.
Zvii zvakaparadzwa nemvura iyi vamadhuku?
Dzimwe nharaunda dzedu dzemuchipinge dziri kunanangaori. Nzvimbo zhinji kunyanya nematoilets akanyura pasi atoti mablack toilets. Then zvikoro zvakati kuti zvaibva matenga emaclassrooms zvakafanirwa naMount Selinda, Green Valley nekwana mapungwana. Then migwagwa yatinoshandisa kufamba yanga ichiblockawo nemiti dzaidonha murodhi. Nzizi zhinji dzinoendesa mvura kunana Save dzanga dzazara zvekuti tine vanhu vakatoshayika vakatamika vakafane kuda kukrosa nzizi idzi. Saka ndo situesheni yatinayo kuno kuChipinge, asi Chipinge nechimanimani dzakanyanya kuafektwa nedambudziko dzaranga dzaro.
Saka vanhu vari kukanganisirwa misha ava vari kubviswa here mumisha yavo? Nokuti tiri kuona kune mamwe matunhu vanhu vari kubviswa vachinogariswa kune dzimwe nzvimbo dzakasununguka.
Tinangoti pakatanga kuuya mafashanu ecyclone Shalani kuChipinge takawana wadi regaragara ranga rine nzvimbo mbiri dzendo zvangasvika zvokuchimanimani. Kuchimanimani vakatomboendesa vanhu kumaevacuation centers iwavo. KuChipinge vanhu vakazoenda kumaevacuation center mvura payanga yakuramba ichiwanza nekuti pakauya cyclone Shalani haina kuzonyanya kuwanda. Saka vamwe vanga vakuti haiwa hatiende kusvikira mvura yacho yauya. Saka nzvimbo dzemaevacuation centers dziriko ende kutori nevamwe vanhu variko. Hurumende yakazotaura kusvikira zuro vachiti no vachabatsira veruzhinji vakawirwa nematambudziko edzimba dzakabva matenga kana zvimbuzi zvakanyura. Saka pari zvinhu zvatiri kuedza kuitawo kuti titore humbowo hwevanhu vakati kuti vakawirwa nedambudziko irori. Ndingangoti sekutaura kwandiri kuita nemi hane vanhu vakawanda vari kunyoresa mazita tichitorawo mapicha dzimwe nzvimbo dzanga dzinochafambiki nenyaya yekuti dzakavharwa marodhi adzo kana kuti vatinoshanda navo vanga vane mafoni anga apera moto nekuti magezi kune nzvimbo dzakati kuti anga aenda.
Saka munofunga kuti imhuri dzingasvika huwandu hwakadii dzakakanganisirwa misha nemafashamai?
Chekutanga ngatitaure nenyaya yemarufu. Patakatanga taifunga kuti zvinhu hazvisviki kwakadaro. Tine vanhu vatatu vakashaya nekunyura murwizi, ndiyo namba 1. Namba 2, dzimba dzakanyura chaiti vadzinyuswa nemakanzeras kana maMPs vachiungana naye kumatraditional leaders. Kuchipinge pane marekodzi anditori nawo pano ndichitaura nemi. Tine misha dzinosvika kuma400 dzakadonha kana angava matoilets kana kuti dzimba dzakabhadinga. Ndozi tiri kuona muchipinge muno asi ishitori mastatisa yamashona kuya ari kuramba achiuya kuchimanimani akawandisa sandaapirwa mastatisa asi anopfuura chiri kuchipinge 300 anotopfuura kusvika kuma500. Saka tingatichidambudziko rakanyanya rakatoitika.
Avo vange vari mukuru wePlatform for Youth and Community Development vaClarice Maduku vari paRunhare kuchipinge naJonga Kandemiri weStudio 7. Yepolitibro mubato rezanupf vajora mgumbo vanoti nhasi chitatu kuHeroes Acre magamba matatu acharadzikwa asi kuchangobvumidzwa vanhu vashoma panenge pachiradzikwa magamba aya. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nhasi vanotarisirwa kutungamira pakuradzikwa kwemakurukota avo matatu aya anoti vaimbove yegurukota reZimbabwe raiona nezvekudzidzana nedzimwe nyika vasibusiso moyo. Vaimbove gurukota rezvekutakurwa kwezvinhu vaJoel Bigi Matiza nevaimbova mukuru weMajeri vaParadzai Zimondi. Makurukota matatu aya akashaya zvondarapera mushure mokurwara nechirwere cheCOVID-19. Vagumbo vaudza Standekile Mhlanga weStudio 7 kuti vakuru muhurumende vashoma nehama dzevafishomanana vachabvumidzwa kusvika paHeroes Acre panenge pachichengetwa magamba aya.
Makomredzi aya matatu ari kuchengetwa usiso moyo naDr. Matiza naRetired General Zimondi. Gadziriro dzavo dzese dzaitwa dare repolitibhiro. Parakabvunzwa mumwe nomumwe hapana akakahadzika kuti esa aya magamba enyika. Saka vakapiwa ruremekedzo irworwo pashure nhengo dzepolitibhiro dzeZANU PF dzabvunzwa dzikapavo zvavanoziva pamusoro pavo tichibvumidzana tese kuti magamba enyika, hapana imwe hurukuro yatingataura pamusoro pezvavakaita mukuita kuti tisvike patiri senyika yeZimbabwe pazuva ranhasi. Saka gadziriro dziripo ndedzokuti mangwana vashomashoma vachabva kumhuri dzavo ndo vachange varipo paNational Heroes Acre kuti tivape rurimekedzo kwokupedzisira. Matiza munhu wandaishanda naye kubvira ndichiri Minister of Transport ndo vakatibatsira pakuita zvokudhirowa zvana Victoria Falls Airport, zvana Harare International Airport yava kunzi RG Mugabe International Airport nezvimwe zvakasiyana siyana. NavaZimondi takashanda navo zvikurusa vachiita mabasa akasiyana siyana okuda kubatsira nokukurudzira zvakaitikara kumaprisons zvinoda kunza namaopen prisons kurivira madzimai. Saka magamba vatinoremekedza kuti papera zvokurwo zvokuti vakaenda kuhondo kuti varwe vaya vaite basa rokurira nyika vese vari vatatu vakadaro vapinda zvemuromo vakaita mamwe mabasa makuru okuona kuti upenyu hwavanhu huinde pahunenge huri pazuva ranhasi vanenge vachichengetedzwa havo navashoma vanenge varipo takamirira nyika yese kuti endai henyumuruka nokuti tese hatikwanisi kuti tisvike pamarinda nokuda kwechigwere chiripo ichi.
Avo vange vari nhengo yepolitibro mubato rezanupf vajora mgumbo vari paRunhare kuHarare naStandekile Mhlanga weStudio 7. Dare resinete remu America nezuro raka vota richibvuma kuti vanhu vatatu vakadomwa nava Joe Biden vave makurukota muhurumende yavo. Va Lloyd Austin vachave munhu wechitema wekutanga kutungamira bazi rezvekudzivirirwa kwenyika kana kuti Defense Secretary. Amai Janet Yellen vachave munhukadzi wekutanga kutungamirira bazi rinoona nezvemari kana kuti Treasury Secretary. Uye amai Avril Haines vachave munhukadzi wekutanga kutungamirira bazi reNational Intelligence. Muzvinafundo masocha vanoti vaBiden vakasarudza nyanzvi dzekuvabatsira mubasa guru ravatangidza iri.
Pakaita vatatu parizvino veDefense va Lloyd Austin vaka confirmwa zuva rimwe chetero neve state vatingatisu ve foreign affairs va Tony Blinken zvose nevamwe vazo confirmwawo vhiki ino ive treasury vokumaruku va Janet Yellen. Tichitarisa vamakurukota iwavo vanhu vanenge vane unyanzvi hwemabasa avanzi vaite kunyanya va Lloyd Austin ndiwe mutemo wokutanga kuti akwanise kuva mukuru mukuru kana minister wedefense kuchi noruzivo rwavo munhu wakanga ari musoja kwaupenyu hwake hwose. Saka tizoteverwa nava vetreasury mudzimai wetreasury amai Yellen avo mwee ndiye mudzimai wokutanga kuti akwanise kuva gurukota rinozoora nezvemari, asi havana kusarudzirwa nokuti ndovokutanga kuita mabasa iwaya kana kuti vaBiden pane zvavanoda kuratidza kuvanhu, kunyanya asi kuti vanhu vasarudzwa zvichienderana nedzidzo dzavo, experience yavo nemaskills avo. Saka vanhu vanoutese hwebasa iroriri vakamboita zvakarirekera ikoko. Ende zvekare vaBiden vane meseji yavari kuda kutaura kuAmerica nepasi rose kuti mukuumbwa kwehurumende kuzotonga nyika hakufaniri kunge kuchitariswa kuti uri werudzi rwupi, uri mukadzi here. Ndosaka vatorawo nyanzvi yechitema isati yambotonga. Tikatarisa futi vaTony Blinken avo Secretary of State ndiwo chisocial America pasi rose, munhu weDepartment of State unenge achiike zvinoenenge vachishanda navaTrump. Saka vaBiden vari kuumba hurumende yavo zvisina kupokana. Ndosaka vachinge vakasira kukonfemwa kunoitwa kuno kuAmerica, handiko kungoti president unongoti iwe uya utonge neni. Aiwa,
vaBiden sokuona kwenyu vakanangana nezvinhu zvipi mazuva ano ekutangaya?
VaBiden vakanangana nezvakawanda zvakaoma muAmerica muno, muchishomera pasi rose kunyaya COVID-19 coronavirus iri kuuraya mazana namazana pazuva rega rega muAmerica. Vanenge varoda kuumba hurumende yavo nokukasira, hurumende yavo inenge ine nyanzvi dzinoshandira pamwe kuti dambudziko recorona iri virus rikwanise kupera nevaccine zvichizokwanisa kusumudza ufumi hwenyika. Vanenge vakanangana zvekare nokuti vape vanhu veAmerica mari yestimulus yei yokusapota vanhu vomuAmerica kuti vakwanise kunotenga pamwe chete nemataxi zvekare pamavhiki kana mwedzi iri kutevera iyi. Saka zvinhu zvavakanangana nazvezvo, kana vakakwanisa kupedza dambudziko recoronavirus, vakakwanisa kupedza dambudziko rokubuza mabasa kuri kuitika pavanopa vanhu mari vanoenda kumabasa, then vanoenda kunotenga, then mabasa anobva akriyetiwa vanhu votadza kufa. Ndo zvavakanyatsokunangana nazvizvozvo. Ndosaka vachitaura kuti pari zvino nekufa kuri kuita vanhu necoronavirus tiri muhondo, nokuti coronavirus iri kuuraya vanhu vakadarika hondo ipi zvayo yatiari kuwapasi rino.
Kuna zvakambodzikwa navaTrump vari kuzvibvisa vachidini vachidini, zvinhu zvavakatarisana nazvo zvavari kuda kuchinja hazvingavawandiri here vakazvitadza kuzviita?
Handivoni sokuti zvingavawandira. Tichitarisa vanhu vavadoma kuti ndo vavanoshanda navo, vanenge vachivabatsira, vanhu vanoruzivo, vanhu vanotova nerespect yokumapato ese amadhemokrats namarepublican. Zvekare mitemo yacho iyoyo yavanoda kurivhesa mitemo inotoita kuti vakwanise kushanda zvakanaka vachibetserwawo nedzimwe nyika zvakafanana nokudzokera mubatanidzwa weworld health organization, vachida kunge vachikwanisa kuti vapedze coronavirus chirwere chapambira pasi rose. Saka vanoda kudzokera mubatanidzwa World Health Organization nokuti coronavirus ikapera munoma America ikange yasara iri kune dzimwe nyika nokufambirana kunoita vanhu inongodzokazve muAmerica. Saka ndiwese kuti zvinhu zvakavawandira se vari kutoita zvinhu nenzira yekuti zvivanyoruviri vakusevenzawo nedzimwe nyika. Tatiti saka ndopa vari kuda kuti vaumbe hurumende yavo inoshanda nepasi rose. Ivi noufumi hweAmerica hahungamupi ufumi hweAmerica kana kune dzimwe nyika kuchifiwa necoronavirus. Saka vari kudzokera mubatanidzo yakasiyana siyana yeclimate change vari kudzokera imomo nokuti idambudziko rinobata pasi rose kuti ikonomi yeAmerica imuke hunge nyika dzose dzakatenderedza nedziri kumhiri kuva kungwa dziri kure nedzepadhuze vanhu vaino utano kwavo. Saka handifungi kuti zvinhu zvingavawandira.
Muzvinafundo Eliot Masocha vari parunhare kuOhio neStudio 7. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Ari kushanda usiku nesikati vasina kana mapPEs vachisevha vanhu. Aniki Mangwana wotaura zvakadaro mashoko ekuti madokta vari kuuraya vakuru vakuru vehurumende. Chingaite chokwadi ichocho? Chokwadi vaniki Mangwana ka ngavaite munhu kwaye anomiririra vanhu. Itori mhosva yavakapara iyoyo. This is criminal offense and of which vanofanira kuti vasungwe nemashoko avakataura maniki Mangwana. Vanofanira zvakare kuti varesigne varegedze basa pamusoro pemashoko avakataura ivava. Tarirai Hope Chimono akangonzi akanyora pamusoro pekuti mwana akarohwa nemapurisa akafa izvii zvari muchitorongo. Asi ivo vaniki Mangwana anotaura mashoko ekuti madhokta ari kuuraya vakuru vakuru vehurumende ende zvishuwa vakuru vakuru vehurumende vacho vakafa. Saka sei vari kunze vaniki Mangwana? Ngavafanira kutobatwa vaburitse umboo hwezvavakataura. Madhokta ari kushanda asingapuwe mari vachitungamira kudzivirira chirwere checovid vasingapiwa zvimaPPE zvokuzvichengetedza. Asi munhu mukuru akaita savamangwana ndiye anotaura mashoko akadaro. Aiwa, tinoti isusu ngavasungwe, ngavaregedze basa kubva nhasi, ngavamire kuva mutauro wehurumende nekuti hurumende yenuzivabo haitarisire kutsuka zvinhu zvakadai. Vakrieta ukama hwakaipa pakati pemadhokta nevakuru vakuru. Havachina chivimbo izvozvi nemadhokta. Kana ivo madhokta asina chivimbo nevanhu vakuru zvichafamba sei izvozvi? Chokwadi vaniki Mangwana ngavaregedze basa kubva izvozvi. Ndatenda hangu.
Ini hangu ndichida kungotaura zvishoma pamusoro peurwere hwekorona. Asi ndichitarisa hangu ndichitaura ndakanangana nesaidhi rehurumende. Tinoona kuti maefforts ari kuiswa nehurumende against fighting this disease madikidiki chaizvo chaizvo. Nekuti ngatitarisei for examples panguva yaiitwa macampaigns, almost everyone akakwanisa kusiiwa ane t-shirt, ane kepesi, ane Zambia yemusangano and everything zvese zvaiitiwa pachena, vanhu vachipiwa pachena. But now nekuti kwauya COVID hapana even mask iri kwanisa kupiwa munhu nehurumende. Masanitizer acho ekuti vanhu vakwanisa kudetsereka nezvinenge zvichida kuitiwa pane vabatwa vacho nekuti utachiona hwacho hwecovid husaramba huchiendera mberi. Hapana zviri kuitwa. Saka hatizi kuti mafunds ehurumende anongoallocatewa kuti abetsera pane zvekukambena here kana kuti zvekuchengetedza upenyu hwevanhu. Ndo zvishoma zvatangotiwo. Kana pane vanogona kubetsera nekunzwa nekuona kuti zvinofambiswa sei, votibetserawo. Because kwatinenda hati hapana kana hurumende yedu isingagoni kuchengetedza upenyu hwedu, isingaoni upenyu hwedu sehwakakosha.
Kwazvayo kwazvayo vashamarari vestudio seveni. Ndangu zikandinoitwa mazana mazana ndiri pano paPretoria apa. Ndandidangu kuti musiwo meseji yangu kuna vaniki Mangwana kuti vanotaura mashoko anorwadza zvikuru pamusaka pana namukoti nemadhokotera vanoita basa rakaoma usiku namasikati. Votaura havo kuti hanzi ndo vanokonzeresa kufa kwevakuru vehurumende. Ndi mashoko avaniki Mangwana akashata zvikuru pasi nawo. Ndatenda hangu.
Vanhu vanomboekudii vanhu vachangotaura kusvika yavo yamira, nokuti vanhu havamboregi kutaura. Ivo vana Chiwenga naKembomhadhi kana vasingagwari ngavabude vataure kuti hatigwari, hatipimi nyoka negavi iyo iripo. Isu kutaura hakudhaki, tinongotaura hatimborege. And there is no smoke without fire. Ukadowa vanhu votaura pane makunga kunga anenge aitika. Ivo vanohleyika vasina COVID yacho. Ngavarege vanhu vataure. Vanhu vakataura kana vasina COVID hazvire kuti vo vangaita COVID. Kutaura kwavanhu hakusiko kunovapa COVID, asi kuti toita dohwa zviripo. Regai vanhu vataure kutsvaka kuvhundudzira vanhuko. Hatimbohwi kuvhundudzigwa, taneta isu. Tohlei kunoona isu takasasikwa kare. Zvevanhu vezano hatinombozvitevedzeri.
Madi madi vesti Joseph napo ari kutaura ndemunyaradzidzi vatendi aza ari muKauteng province maende nomakwanya korona yapakaipa pakaipa kuzimbabwe kuvana vaite mbeuti ende ndotenda mapresident nenyika kuti akavhara manyika dzavo akavhara bhozi vasingadi kugadzira zvipatara vasingadi kuhurisa madokta nemanesi nekutenga mishonga yemuzvipatara vaite mbeuti vanorapwa kuti vachirapwa muno vanhu vaya ngavagadzise mavara kunyika yavo amboni munhu anobva uchena chekona haumana vanhu ngaite siriasi nezvanhu.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei nestudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti +12 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika.
Vatereri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5K U band neC band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pawebsite yedu ye www.voashona.com kana paFacebook page yedu ye VOA Shona.
Matavire nekambo kake tanga wandida love first sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Vanhu vafa nechirwere checovid-19 muZimbabwe vave chiuru chimwe chete chine zana nevatatu 1103. Hurumende inoti hachisi chokwadi kuti vadzidzi nevarayiridzi vachamanikidzwa kubayiwa nhomba yecovid-19. Mvura inoparadza misha inodarika mazana mashanu kuchipinge nekuchiredzi. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.